Mangwanani akanaka vateveri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26/10/2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinongotarikura kuti hurumende ichashanda yakanangana nechiga chatakatara kwekuti isu tinoda mari tinosvika pasi. Vachitarisa kuti vatevere kana kuti vasvike kana kudarika ipano.
Hurumende inoti inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa.
Isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana-siyana zvikuru sei kuAfrica, inyaya yekunzwisisa kuti achieve the liberation promise, tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukuvadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu nezvizhinji reZimbabwe.
Munyori mukuru webato reAfrican National Congress, Vasikile Mbalula, vanorumbidza vaEmmerson Mnangagwa vachitivo vane zvinochamisa mutengesi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihori yevashandi kuti vashandi vasanyanya kuremerwa nekukwira kuri kuramba kuchita mitengo yezvinhu. Gurukota rezvemari vamutulinwiwe vanoti hurumende ichawedzera vashandi vayo mari, kusanganisa kuvawedzera mari yemihoro inobhadharwa nemadhora ekunze. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vaudza Studio 7 kuti kana vashandi vakaramba vachitambiriswa nemari yemaRTGS, hazvina zvazvinobetsera, vachiti vashandi vanoda mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuAmerica, US$540. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaDavid Dzatsunga, vanoti vashandi havasi kuzosuduruka kubva pamari yavari kuda kubhadharwa.
Aiwa, kududuza hatigodi kududuza, nokuti zvazviri zvinongoratidza kuti zvataingotaura kubva kare ndo zvakajekera vashandi. Saka tinongotarisira kuti hurumende ichashanda yakanangana nechiga chatakatara sekuti isu tinoda mari tinosvika pasi. Vachitarisa kuti vatevere kana kuti vasvike kana kudarika ipano.
Muri kuda mari?
Patakapedzisa kuvapa pepa redu rinoratidza mari yatinoda, tatiri pa840. Asi takataura zvine kuti tikati 840 yatinoda iyi imari yatinoziva kuti inogona kusabuda zuva rimwe chete kana kuti mwedzi mumwe chete. Asi ndo kwatinopawa kuti tifambe tichienda, ndo inopawa kuwanikwa nemushandi wepasi pasi wemuhurumende kuti ararame semushandi wehurumende inogona kuchengeta vashandi vavai vashandi vayo.
Asi tiri kunzwa ivo vamavhima vachiti pari kutariswa madhora ekuAmerica amunopiwa uye mari yemunyika zvakare. Muri kuona sei pamadhora eZimbabwe?
Apo pasi panotiremera, asi hatigoni kukakavara napo zvakanyanya. Isu chatinongotarisira ndechekuti madhora ekuAmerica achiva iwo muhoro wedu omunotoshandisa hedu kuchaya foni, nekuti tinongozva kuti tichibuda imomo yomuno tichingoipuwa tutatutato yatopina muhomo dzedu nguva inenge yototeka era kutotisiya. Saka isu zvatiri kutitaura ndezvekuti ngazvichingoti chinonzi muhoro kana kuti salari ngaichingoita mari yekuamerica iyoyo inoita hayo mari yekuti tione zvacho tingoitawo zvimwewo zvitambarana.
Tanga tichiverengawo mumapepanhaumu kuti vashandi vehurumende vaviri vakazisungirira mumwe mupurisa mumwe murayiridzi. Inyaya yasvikawo munzeve dzenyu here?
Inyaya dzatinongoverenga mumapepa. Zvinoneka nenyaya dzekuverenga mumapepa nepasocial media apa ndezvokuti dzinenge dzisina kunzverwa zvakakwana. Saka unogona kumanya nadzo zvoona kuti pamwe nyaya yacho inotongovawo imwe nyaya. Saka tingazivi hedu tinotoziva kuti vanhu vari kushungurudzika zvakanyanyisa maererano nezvemari nekurara neraramo yavo, nokuti mari yavakawana mudzino yaikwaniri vakawanda. Chero patinofamba isu sevatungamiriri vavashandi hatichatozi kuti tofambira pai, nekuti vanhu vanongoti kozva chiizve, kozva zvesikapa sei. Saka hazvii zvinhu zvinozo kuti zvinogona kusaitika, zvinogona kuitika but isu hedu hatina kuti zvione kuti vanhu vavo vakazosvika pakusiya nenzira iyoyo.
Vamwe vemasangano evashandi vari kushora sangano renyu vadzatsunga vachiti harina zvakawanda zvariri kuita nekuti hurumende inongowedzera mari yainoda hayo pasina kana kutaurirana, vachiti sangano iriri muhomwe yehurumende. Munoti kudini mashoko iwayo?
Awo mashoko evanhu vanenge vakatsamwa. Kana vanhu vakatsamwa vanongotaura nokutsvaga vamwe vavangangoti ndivo vane. Isu tinongovava vashandi savo, isu tinomiririra ivo, asi tiri ivo nokuti ini ndotovava mushandi unotomukira kubasa chero zuva. Saka ndinozogopinda muhomo yehurumende ndichiti ndichinodei, ini ndinotodawo kupindirarano maererano nemuhoro. Mashoko eminyuto ekuti dzimwe nguva tinopedzira tongochondana isu, asi chokwadi chiripode chekuti tose tinongodawo kuti munhu wese agare zvakanaka. Hakuna munhu unoenda kumisangano yedu nehurumende kunotsvaga kuti dei iri ndoga ndawana zvirigo, vamwe vachitamura zvinonditei. Saka hatisi muhasvatu yehurumende, tinongovapo ndechokuti.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutevedzeri wevakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vanoti mumwedzi wanyamavhuvhu vanhu vemuZimbabwe vacharatidza kuti bato ravo nezvarinomirira ndiro rinodiwa nevanhu. VaSiziva vataura izvi vachipindura mashoko akataurwa nemunyori mukuru webato reAfrican National Congress vaFikile Mbalula, avo vakati mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa mutengesi. VaMbalula vanorumbidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaSiziva vanoti bato ravo riri mubishi rekuronga zvinhu zvine musoro.
Maita basa chokwadi chinozikana ndekuti the greatest sanction yaparadza nyika yeZimbabwe iZANUPF ichiteurwa necorruption nezvimwe mhosva dzinoitwa neveZANUPF. Isu zvatinotarisira munyika dzakasiyana siyana zvikuru sekuAfrica inyaya yekunzwisisa kuti kuti achieve the liberation promise tinofanira kugadzirisa nyaya yevanhu vanenge vachiba nekukwadza vanhu nekubunyikidza kodzero dzevanhu ruzhinji reZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vakataura vachataura musi wa23 kuti hurumende yavanoda ihurumende yemaZimbabwes. Isu seCCC patriotic movement we bear loyalty to the flag of this country, tiri zvizvarwa zveZimbabwe. Tinotarisira kuti nyika dzese dzine understanding yekuti struggle yemuZimbabwe is for Zimbabweans by Zimbabweans. kuti Zimbabwe inake, kuti Zimbabwe igone kusavatambudziko muno muAfrica, asi Zimbabwe isimuke tigone kudzosa vanhu vese vemuZimbabwe vakabuda vatsvuke muzvimwe kuti vakenyika yedu. Ndozvatiri kutarisira, nokuti Zimbabwe kuti igadzirwe tinofanira kugadzira nyaya dzematongero enyika. Tive nehurumende inobva kuvanhu, hurumende yeruzhinji, hurumende inonzwisisa nekurespekta kodzero dzevanhu. Maita basa.
Mutevedzeri wevakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaGift Ostalosi Siziva, vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti rinofara zvikuru kuti Zimbabwe yaisavo ruoko rwayo ichitambira zvirongwa zveSADC zvokubatwa nekushanda kwevatyairi vemagonyeti munyika dzemuSADC. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Maguraminga vanoti zvaitwa nehurumende zvichabetsera vashandi zvikuru, vachiti vashandi vachachengetedzwa zvakanaka sezvo mitemo inovabata yave kushandiswa munyika dzose dzavanopinda nebasa ravo. Tabata vaMaguraminga kuti vatiudze zvizhinji.
Chinonzi SADC compliance zvinoreva kuti rezinesi redu rakuenderana nemitemo yeSADC. Zvinoreva kuti matesterwa anoitwa madriver kana kuti vatyairi nemadzidzisirwa vanoitwa nemamiriro akaita rezinesi redu, mipanda yemaclasses zvafanana, zvese zvafanana neSADC, zvafanana nezvinodiwa neSADC. Saka ndozvazvinoreva kuti hurumende yedu yeZimbabwe kuburikidza Ministry of Transport yatora bumbiro reSADC vayari venganisa nebumbiro rayo kuti zvifanane neSADC kuti kugarawo nevamwe zvakanaka munyaya dzetransport.
VaMaguraminga, kana muchiti hurumende yeZimbabwe yatambira SADC compliant licenses, zvinorevei?
Kana tichiti hurumende yatambira SADC compliant license, zvinoreva kuti hurumende yatora mitemo yeSADC yatambira kuti richishandiswa muno zviri official. Mutemo wakatosetwa, hapachisina. Tinofara nekufamba kwaita hurumende. Tinotenda even mutungamiri wenyika naminista vetransport nevamwe vese vakashanda pachinhu ichi. Takashanda pamwe chete nesu, takaita inonzi indaba ratakaita pamwe chete chigweta mazano chakaitirwa muHarare kunzvimbo yeKrista kudhuze nekumasasa uku. Minista vakazvipira vakati ndinoda kubvunza kuti toita sei. Saka tinofara kuti ndo mafambiro aita zvinhu Zimbabwe yatora chinhu chakadai.
Izvi zvinobetsera vatyairi veZimbabwe nenzira ipi?
Zvinobatsira pakuti madriver edu kana achifamba kunze haachamiswa nekuti rezinesi rafanana. Zvinobatsira pakuti zvanga zvakaomera madrivers kuenda kumaretest vachiti hazvisi kushanda zvichivadyira mari, uye zvisina zvazviri kubatsira. Kunyange zvazvakaiswa hazvo, hurumende ine zvayakanga yaona, asi hazvichaitwa. Prosesi iyoyo yanga ichikonzera kuti madrivers aruze mari yakawanda iwo vachitambira mari shoma. Saka iko zvino zvave kufambawo mune zvakanaka. Mari yanga ichidyiwa nekuretest yakudyiwa nevana, uye zvinobatsirawo pakuti AA yanga ichibhadharwa 70 US haichatorwa. Imari yakuenda mumba unodyiwa kumba. AA document rinoita kuti munhu adrive kunze harichadiwa nekuti taane SADC license. Zvakananga zvikuru, uye zvakubatsira kuti vanhu vanga vachingotanga neclass 2 hakuchisina. Vanhu vakutanga neclass 4 opedza 5 years vozoita class 2. Zvinhu zvakanaka nekuti vazhinji vanga vakufamba vaine maresinesi emarori, ivo vasingagone kurova rori rachona. Asi tinongoramba tichingoteketedza kuhurumende kuti pane pachida kukonenzverwawo pakonenzverwe zvifambire zvakanaka.
Saka vaMaguraminga, vatyairi vanotarisirwa kuitei munyaya iyi?
Iye zvino vatyairi vasiri vemarori anofamba nenhamba tsvuku kana mabhazi kana makombi anoshandiswa ayo public service, vatyairi vemaprivate vakunzi vanorinyuwa after 5 years. Anoenda kunotariswa maziso nemiri wake kuti wakamira zvakanaka here, otariswa background check, then kana atariswa obhadhara mari inobhadharwa kupiwa rimwe raisenzi itsva ndozwa wapo uye asitarisiko zvakasiyana siyana ipapo. Then toya kune vanofamba nemarori nemabhazi nemakombi nemataxi anotakura vanhu nekutakura zvinhu. Vakutarisirwa kuti vakurinyuwa residence iroro after every 2 years. Which means, zvinoreva kuti vakuenda kunotariswa maziso, medical yese, vachitariswa kuti miri wavo wakakodzera here nemaziso, uye votariswa kuti kumashure uku havana kuita here marekodzi akaipa ari kuita mahit and run kana kutsika vanhu kana kuita sei kana kuita tsaona dzisingatenderi. Zvaane huremu zvaane chekuita nekudzivirira tsaona. Chinova chinhu chakanaka zvikuru. Uye kwaane mipanda yakawanda vanodhiraivha mafuta zvinokuvadza zvinomichetura. Vane makodhi avo, saka vakutarisirwa kuti vatore maresinesi anoenderana nebasa raanoita, nekuti mipanda yachona inoenderana, anofamba nevanhu, anofamba nezvisingakuvadze zvinhu, anofambawo nemichetura, anofamba nezvinoputika, anofamba nemafuta, uve zvakusiyana. Saka vatyairi vakutarisirwa kuti tore maresinesi iwaya, asi hazvisi kunzi vari kutanga kusungirwa. Tinotenda hurumende ipapo, vari kupuwa mukana wokuti pave nekuchinjwa kusingakanganise vamwe, kusingakanganiswe mafambisirwo ezvinhu uye neupenyu hwemadhiraivhawo kuti husaomeserwe, zviitwe mbichana mbichana. Ndozvatakakumbira kuitira kuti pasaona anoti ndakuvadzwa nekuya kweresinesi repurasitiki.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, vaFrederick Maguraminga, vari parunare kuHarare neStudio 7. Mapato maviri akanyoresa vanhu kuti vakwikwidze musarudzo dzemuna muswa 23 Nyamavhuvhu, anoti reZANU-PF neCitizens Coalition for Change ari kuenderera mberi achitsvaga rutsigiro. Bato reZANU-PF rainge ravimbisa kuti raizoparura urongwa hwaro hwarichaitira nyika kana kuti manifesto, asi hazvina kuitwa nezuro. Zvinonzi zvichazoitwa mune imwe nguva inotevera. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri paMtema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Ziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa. Saka kuungana kwamakaita nemuwendu hwenyu hudafara manifaza marekita kuti munoda nyika yekwenyu.
Asi chii chaizvo chakapa kuti bato iri riparure urongwa hwaro kumanikaland? Mutauri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole, avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika 23 vashaya. Vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza. Patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here, vaMutsvangwa vati hapana chakaipa kuita izvozvo. Vachitaurawo pagungano iri vaMnangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika. Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica, vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vaMnangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori. vaMnangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga, vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagaro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa, asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori. Murongi wemusangano muZANU-PF Dr. Mike Bima vanoti hazvinetsi kutsvagira ZANU-PF rutsigiro nekuti hurumende yavaMnangagwa yasimudzira upenyu hwevanhu. Vachamirira kuwadzana East musarudzo vaTelmi Majavi vanoti vaMnangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo, asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vachauto nwende vauze Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo musarudzo.
Mukwadzana chakatokunda kare, kwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimboaona akakwanisa kukambena. Akanga ariko neFriday aida kupa vanhu matisheti, vanhu vanenge vachitotiza matisheti avo, vanhu vese vatongomirira kuti president wedu achamisa valoche pati bati sotitangawo kampeni mukwadzana.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo.
Isusu tiri kuda kunanganidzana nekukampena nekuona kuti vachamisa vapinda papresidency, zvireva izvo kuti isusu tagadzirira kuti tizokwanisa kupinda tizogowanawo Zimbabwe yakanaka inoshandira munhu wese zvakare, tigoitawo vatungamiriri vanoisa macitizens first.
Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaostalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo. Pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye ZANU PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vasevhi yakasvikuhwere avo vanoda kukutsidza kuva mutungamiri wenyika vakazvimirira vanoti havatyi kusungwa uye vachadzoka kuZimbabwe kunoparura urongwa hwekukutsidza musarudzo dzemuna Nyamavhuvhu gore rino. MuNewsday makare bato rinopikisa Red Democratic Union of Zimbabwe rinotungamirwa navaRobert Chapman rakadzinga nhengo mbiri dzebato iri richivapomera mhosva yekutsigira mutungamiri weTPC vaNelson Chamisa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwana Christopher Mtwangwa, iwana Christopher Mtwangwa anoti kwai hai kasukuri imbavha hei wati wati mhondi jizi iyo bango yamuya mugabe wanga asikuiriwo nini Christopher Mtwangwa wanga aripo waloshamari wanga aripo Christopher Mtwangwa ndiye umwana wacho wanga arimwo muchirongwa cheG40 uyu usotorwa kwakaitwa ndamunangagwa warashwa kuwakamborashwa futi ndamunangagwa. Saka nga asarambisa anoda kukambena. Tozvinoratidza kuti muZimbabwe hamuna dhemokrasi. Tozvinoratidza kuti muZimbabwe mune utongi hwejiniri ZANU PF neujiniri. Tinokurambidzawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe kuda kukwidza kwa president. Vanotya kuti ZANU PF inofumurwa uori hweinoita nekubira kwaanoita maelection tikasukuwere. Kasukuwere rinoziya matiktaka esechi ezanu PF anoita kudini kubira maelection. Tatenda zvedu. Ndiyo Mtwangwa, Mtwangwa ngati kwanire, ngati kwanire Mtwangwa ndapona.
Ndini Zizipa, ndini Zizipa. Aiwa tinokutendai Studio 7, muri kubata basa rakanaka. Nyaya yangu iri guru iri pana Mtwangwa, vaMtwangwa. Muri kuti imi munoda kusunga mbavha. Kuma God Mafia makasunga here? Regai munhu akambena muri kutya kudyiwa chete. Muri kutya kudyiwa. Ya, muri kutya kudyiwa, tinokuzivai, takukuzivai.
Pa Studio 7 muri sei zenyu muri sei pa Studio 7 ako awo vamutsvanga vakutaura kuti hanzi yemba hazi bvumidzo kukontesta maelection ndiana zimba hapa kuzanpf indawo kana vamutsvanga hatisi mapenzi kunge mimi kana yamutsvanga hatisi mapenzi kunge vanhu vezanpf vaya munongosvika mutaura vanhu zvisina nebasa rese kubhwarwa maoko totokuzi nyaya yeumbavha chete maiziva so musafunga kuti tiri mapenzi ko mazuva ano mugwadi wanyarara akabhikozi watarisira kuda kutovhoterwa pau mp ndosaka wanyarara akakutaura tsvina dzako dzaunonge uchivazotaurira vanhu panapa vanhu vekubhowera muzivei mugwadi muroyerei pasi mugwadi mumuroyere pasi azive kuti vana vezimbabwe ndo vanotaura kwete zvake zvokuda kuta basa kuda kusoratitaura zvisina nebasa rese akoto kwate ndini muenda mberi ndikutodaro ndiri kuno kumarch central ndo kwate tichitozviona zvine zvoitika muzimbabwe tiri ko imiwo vapo ningirikini vava mutauri wemapurisa makangotiwo muchaferefeta zviri kutaurwa nealjazira mapapiko hatikanganweka hatisi mapenzi nge vanhu vezanup f
murisei guys imbeudzaiwo zvevanhu vezanup f kuti iko zvino hatisi kutsvaka munhu akarwa hondo kuti arambe achitungamira nyika tirikutsvaka munhu anounza budiriro munyika hondo yakatorwiwa kare zvekuzoti bato rezanup f ndo rakauya nerusununguko ichokwadi vakatorwa pavo havanzwisiseka kuti nyika tiri kutsvaka munhu anakaita sei hatisi tsvaka munhu anorwa izvo tsvaka munhu anorana ikono
murisei vashamarari vedu ko Robert Chapman akazodii akakundikana here 20,000 kweiye komichi akazodii nepati yake akaremerwa here ne 20,000 hanzvuga dzakarema imari yakawandai asi zvinondishamisa zvokuti mapato anopikisa anenge atumwa here nezanup f kuwanda vanhu kuzozara kudaro dai vese vachida chenji shanduko yechokwadi chacho yekubvisa zanup f dai vese vachiuya kutsipusii pangoita tsipusii nezanup f ndo zvinoita kuti tiende mberi zvikaramba zvakadai panenge pakaoma murisei vashamarari vedu ko Robert Chapman akazodii akakundikana here 20,000 kweiye komichi akazodii nepati yake akaremerwa here ne 20,000 hanzvuga dzakarema imari yamba vanhu kuzozara kudaro dai vese vachida chenji shanduko yechokwadi chacho yekubvisa zanup f dai vese vachiuya kutsipusii pangoita tsipusii nezanup f ndo zvinoita kuti tiende mberi zvikaramba zvakadai panenge pakaoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica gurukota reamerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaantony blinken vanoti zvakaitwa nemauto ewagner group anotungamirirwa nava yevgeny prigozhin zvakaratidza kusabatana kwevatungamiri verussia mauto ewagner group akarwisa Russia achitora nzvimbo dzemauto mumaguta avaipfuura nawo vakananga kuguta guru reRussia izvi zvakakonzera kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vambowandiswa kwemaawa mazhinji mauto eWagner Group akasotendeuka odzokera kwaakanga abva vaBlinken vanoti nyaya iyi haisati yapera vachiti zvakaitwa izvi zvinogona kubetsera Ukraine mukurwisana kwayo neRussia sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inotarisira kugadzirisa nyaya yemihoro yevashandi vayo kuti vashandi vasanyanya kuremerwa munyori mukuru webato reafrican national congress vashikele mbalula vanorumbidza vaemarson munangagwa vachitiwo vane zvinoshamisa mutengesi sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukupindawo muchirongwa cheSADC Compliance License. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.